chokwadi nderekuti pati haina kudzinga vanhu ivo vanhu vakazidzinga nekuti vakajoina yime pati zvikanzi hai we are no longer MTCT saka constitutionally vakazidzinga
ko ichokwadiwo here chatiri kunzwa kuti amai kupe ndo vari kunzi vachatora mhiko yekutungamira vanopikisa
aiwa haisi chokwadi hapana basis of that reporting imatlinging nje it's just a malicious politics aiwa hapana